South Africa ndiyo yagara yaita mutongi gava panyaya dzeZimbabwe kubva pakaitika mboga mupopoto yemunana 2018 in fact kubva before that time nazvino South Africa ndiyo kwatinongomanyira kana kuchinge kwaita problem and ndava yekuti pachezvedu hatikwanise kunge tichikwanisa kusorova zvinhu zvedu aita ikwanisa kurega kuita umbimbi ndoga aita ikwanisa kuti tiwane mukana wekuwirirana nzira yepakati pane vanhu vari kunetsana zvingarai zviri nyore fani asi South Africa inotifanira kuti ichipindira iko zvino nekuti hapana kufamba kune kukumbitika
asika vamwe vari kuti izvi zvinhu zvisingakurudzirwe kana kuti zvinotonyadzisa kuti panyaya yakakosha sebumbiro remutemo renyika vanhu vanotozoda kudaidza vavakidzani kuti douyayo kuzotibatsira munoona senyaya
iyi nyaya inonyadza zvikuru Zimbabwe yaita chindumurwa chatadza kuzvimirira choga kutadza kuita chigondora chinonzi chozvifurira choraramba chingotinhwa chingotinhwa kunzi apa ndo pane mafura akanaka apa ndo pane mvura zvinhu zvinonyadzisa izvi panyika iyo inozviti ndo yakazvimirira pache zvayo asi kuti zvinge zvakadai zvinhu zvatakazviunzira tega pache zvedu dai tisina unzira todaidzana sadaki vana African Union pamwe zvingadai zvichingogadzirika zviri zvega asi isu takaenda tikanokumbira tikanochema saka pese panongoitika maproblems ewayai kukurudzirwa zhinji neumbimbindoga zvinobva zvaita kuti vanhu vangotsvaga kume kuri nani kuti mwave vaita ana mutongi gavo saka asi zvinonyadzisa asi ndo zvatiri senyika tinofanira kutongozvibvuma kuti ndo zvatiri kuda mumwe musi tichakwanisawo kuti tizvifurire toga
ko iyo nyaya yave kutaurwa nezanu pf yekuti kana paita kunetsana kwakadai nyika ngaidzokera hayo kulangest house constitution munoona ichitambirwa here nesadak
zvinenge zvichienderana nekuti mamwe mapato ari kutaura nezanu pf vana mdc vanotii nazvo sokuona kwangu ini nguva yakapedzwa 3 years nemari dzakashandiswa nesimba rakashandiswa kugadzira draft yecopac zvinhu zvinenge zviri zvekudzokera kumashure chaizvo kuti tinzi tadzokera zvekulancaster house constitution